Vamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti $5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti $20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi. Madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho. Mumwe anozivikanwa nevebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora 10 chaiwo pazuva. Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa. Chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapindwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu reMazowe kuMashonaland Central muZarimesi Madombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge risabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko. Mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvare muchaneta anoti aita bonde risina kudzivirirwa. Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti soliciting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe chitori express kana kuti chitori direct inoratidza kuronzakuseveaita kwekuvesi kwokuti unonyatso uchibuda pachena uchinengiitaizvinoita uchimira pasi uchiita zvinhu zvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvinhu zvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndozvinorambidza inonzitoisaiting iyaya isaiting nekuita zvemabrothels zvokuti neimba or something zvekushandiswa nemasex workers for their work izvozvo zvinorambidzwa ndozvinhu zvakarambidzwa zviri express.
uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.